shall style. Gore yaka, gore yaka, gore in a row.